Nhema nerakana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitsepenyura tiri muWashington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle? Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera zvitatu 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Izvozvo zvinototishamisa nekutyisa pakuti vamunangagwa vanofanira kunge vachiziva kuti bumbiro remutembo rakanyatsojeka, haritombo rinakana ingada kutsanangurwa. Purezidenti havakwanisikuita makurukota anopfuura mashanga.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvemitemo yoshora vamunangagwa nekusatevera bumbiro remutemo pakusarudza nhengo dzedare remakurukota.
Handipoori pane rimwe randati ndatorerwa ba ndichazosangana navo panotanga basa unofunga mazuva ari kuteera yavachandiudza havasandi vandipa kuti basa rako rakamira dai rakadaiwo.
Asi vakambosarudzwa kuva gurukota rezvemitemo vaChristopher Mutsvangwa vanoti hakuna zvakawanda zvachinja pabasa ravo.
Vazhinji vevarimi vedu vari kukanganisika zvikuru nenyaya idzedza yatinoti draft power, kuti vazvokurimisa tichitarisa pamusoro pematrakta kana kuti vari vendimabiki vachibetsekwa nemombe.
Varimi vanoti kushaya zvekurimisa kuri kuvadzosera mashure mubasa ravo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatyora bumbiro remutemo nekudoma vanhu gumi vasiri muparamende kuti vave mudare ravo remakurukota. Mudzidzisi wezvemitemo paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti vamunangagwa vanofanira kudoma vanhu vashanu chete vanofanira kunge vasiri nhengo dzedare reparamende sezvinofanirwa kuitwa pamutemo. Vanhu gumi vakadomwa navamunangagwa vasina zvigaro muparamende vanosanganisira vaChris Mutsvangwa, Eyamashawa Perez Chiri, Major General Sibusiso Moyo, vaJoshua Malianga nevamwe. Asi vamunangagwa vakazobvisa vanhu vana ndokusara paine vanhu vatanhatu. Izvo zvanzi navamadhuku vachitaura naRachel weStudio 7 hazvisi pamutemo.
Izvozvo zvinototishamisa nekutyisa pakuti vamunangagwa vanofanira kunge vachiziva kuti bumbiro remutembo rakanyatsojeka, haritombo rinakana ingada kutsanangurwa. Purezidenti havakwanisikuita makurukota anopfuura mashanga anenge asiri.
Tiri kuona zvakare kuti vanenge vaedza kuda kugadzisa nyaya iyi ndobva vabvisa vanhu gumi pamakurukota avakadoma asiri muparamende, asi pari kusara zvakare paine vatanhatu. Chii chiri kuitika?
Kungoramba kuzvanhu akanga tichiramba ichingokanganisa zvinotaridza kuti tofunga mashandiro avari kuita haasi munhu anonyatsoziva zvaari kuita pamutemo chaipo chaipo. Saka zvavari kuda kuita izvo hazvisiriri zvinodiwa nemutemo webumbiro remutemo. Rebumbiro remutemo rinongodawo kuti ana purezidenti vaite vanhu vanogondeka vari onde. Saka kana zvichirambidzwa kuti hauiti maminista anopfuura 5 asiri muparamende, ndokuzosimuka wava kuti ndine chinonzi special advisor, ndine chinonzi consultant, ndine chinonzi personal assistant zvezvayadare. Inzira yekuda kutiza bumbiro remutemo, uye bumbiro remutemo hari kutiziki nenzira yakadaro. Vanenge vaakukanganisa vanofanira kunyatsoronga vatende vashande nebumbiro remutemo. Zvinokwanisa kunge zvichikonzerwa nemapindiro avakaita kuti zvakawanda zvisina kupedzwa mutemo. Saka kana nyika iyeye yauda kuramba ichienderera mberi hazvina kunaka kunyika yedu yese.
Ndokubvunzai mubvunzo wekupedzisira, Professor Maduku. Tiri kuona kuti pane bazi rezvekubudiswa kwemashoko ranga rapiwa kuna vaChris Mutsvangwa ndobva vabviswa sezvo vari munhu asiri nhengo yeparamende. Tingaone here vamunangagwa vachidoma rimwe gurukota zvakare kuti ririmirire bazi rezvekubudiswa kwemashoko?
Pane zvinhu zvinhu zvinokwanisa kuti vaa kudoma umwe munhu ari muparamende izvezvo kuti aite Kurupota hilo. Zawaita kufawabisa wadoko na wakaisa wa masu. Na wakaisa wako wakaisa nifunga di Petronella kulepa. Naka wano kwa nifungu chita hizo. Asi hoi nendele. Wani wanda kutarisa ndiye kuti wano kwa nifunguti iyo yo. Bazi reje information. Ronzi la bazi remu office ya president. Yoni munu ya wani wakaisa ndiye special advisor to the president to Alexis Sangwara. Kumbo hida iyo ma minister of information. As last night minister.
Professor Love Momaduku vanodzidzisa mutemo paUniversity of Zimbabwe uye vari mutungamiri webato reNCA vanga vachitaura vari parunare muHarare naRay Choto weStudio 7. Zvichakadaro vamunangagwa vagadzwa zviri pamutemo saChancellor weMidland State University kuGweru nhasi. Vamunangagwa vatendwa neUniversity iyi nemabasa avakaita mukuvambwa kwayo uye mukuitsvagira rubatsiro.
Vatereri ve Studio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave, mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Dunhure Mashonaland West mbato rezanu PF raramba kuteedzera mashoko emutauriri webato vaSimon Kaya Moyo ekuti nhengo dzebato dzimbomira kudzingana kusvika Congress yebato yaitwa muna zvita. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mukuratidzira kwavo kusateerera mashoko ava Moyo, nhengo dzebato iri muchinhoi dzarambidza vaEfrem Chengeta kuti vatungamire musangano wanhasi vachiti vaziyambe ziyambe vatungamire. Vachengeta vainge vafanogadzwa kuti vabate matomu nevaimbove mukokeri wemusangano vaSevhi yakasikwere apo vakambomisa basa iri vaziyambe ziyambe vachivapomera mhosva yekuita zvido zvechimwe chikwata chaitsigira vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa cheTeam Lacoste. Vakaya Moyo vakati chisungo cheCentral Committee chemusi 19 mbudzi chekuti nhengo dzainge dzadzingwa muna 2014 dzidzoke mubato chainge chisati chatambirwa neExtraordinary Congress yebato kuti uve mutemo. Vakaya Moyo vakaudza nhengo dzebato ravo kuti dzimbomira kuzvipa zvigaro vachishandisa chisungo cheCentral Committee. Asi nhasi nhengo dzebato iri dzinonzi dzachisvidzira vachengeta kuti vadzosere masimba kuna vaziyambe avo vatungamira musangano. Hatina kukwanisa kubata vachengeta sezvo tanga tisinganyatsunzwana naparunhare. Vaziyambe vataura pachikuru vakati havana kuzvidza vaMoyo asi kuti vatevedzera zvavakanzi vaite nebazi guru remusangano pakati pemacongress reCentral Committee iro rakatura chisungo chekuti vose vakadzingwa mumusangano zvisina tsarukano kubvira muna 2014 vadzokere mumusangano pazvigaro zvavainge vanazvo. Mukuru wevechidiki uyo apinda musangano wanhasi aiva akadzingwa vavengai Musengi vanoti zvaitwa zviri pamutemo sezvo zvaitwa sezvakatarwa neCentral Committee uye vakasarudzwa nevanhu.
Inini ndiri munhu akasarudzwa nevanhu, saka vanhu ndovandidzora vachitedzera decision yakabva kuCentral Committee because ndodaro guru.
Vamusengi vanoti hapana chikonzero chekumirira Congress sezviri kutaurwa navaMoyo sezvo Congress isingasarudze nhengo dzedunhu.
Congress haigadzi maprovincial members, saka ndiri kutevedzera decision yakaitwa neCentral Committee. Ndangozvitambira ndobva ndadzoka paposition yandandakaelekta nevanhu.
Musangano wanasi wapindwa nenengo zaka wanda zainge zaka mudzingwa mumusangano zinosangani silava Christopher Mutangwa, mumiriri wechegutu mudare reparamende vatexta nduna vazoserwa pachinzvimbo chavo chakare chekuva mubati wehomwe. Mune imwe nyaya vamutsvangwa avo vakambodomwa kuita gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vakazonzi vave chipanga mazano muhofisi yavamunangagwa vanoti havasati vataurirwa nezvemashandiro avo.
Handipoti pane rimwe randati ndatorerwa ba ndichazosangana navo panotanga basa unofunga mazuva ari kuteera yavachandiudza havasati vandipa kuti basa rako rakamira dai rakadaiwo asi handipo kuti nderimwe randati ndatorerwa ba.
Extraordinary Congress yezanupf iri kutarisirwa kuitwa kubva musi wa12 zvita kusvika musi wa17 zvita muHarare. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine apa Chigoriwa.
Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveupfumi, nhasi tine hurukuro nemukuru wekambani yePickford Management vaAlbert Manizvidza nezvedanho rakatorwa neIMF kuti itumire nhume dzayo kuZimbabwe kuti dzinozeya kuti bhanga iri ringabatsire sei hurumende yemutungamiri wenyika mutsva vaEmerson Mnangagwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
IMF painouya inouya nepaviri. Pekutanga IMF painouya napo ndipe kupa nyika zvikwere. Chechipiri chinoita IMF ndechekuti inobatsira nyika kugadzira kwemapolicies ekuti upfumi hwenyika hubudirire zvisinei nemari. Saka IMF inoshandisa vanhu vaya vainavo vane nzira dzepamusorosoro kutaurira nyika kuti kana muchida kuti upfumi hwenyu hudai hudai madii kudai kudai. Isinga manikidzi inozongotaura zvinzi kuti dai dai kana ichikupai mari, asi kana iri panguva yekuda kukudzidzisai kuti idai dai haikupii zvokuti inenge ichikokuraidzai kuti torai nzira yakadai mukadai zvimwe nguva dzingachinji. Saka ndo painouya napo pari paviri ipapo IMF pakudzidzisa nekuratidza nyika kuti ifambe zvakanaka uye zvinokupa mari. Saka zvinenge zvavakunyika kuti inoda kupuhwa mari here. Kana tipuwa mari neIMF mari yacho inenge ichiuya nematanho api, or IMF vanoti IMF tudze kuti toita sei kuti tibudirire senyika. IMF yobva yaona ichiti okay tinofunga kuti mungadai 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 nyika yenyu ingabudirire.
Tichitarisa panyaya yeZimbabwe nezvikwereti izvi, tiri kuona Britain yakati inogona kubatsira IMF makore apera yaimboti Zimbabwe inokwanisa kubhadhara zvikwereti zvayo ikakwanisa kunyatsobata zviwanikwa zvayo zvakanaka. Munoona sei nyaya iyi? Zimbabwe inofanira kukanganirwa here chikwereti kana kuti inofanira kutsvaga nzira dzekubhadhara?
Zimbabwe chainga chete ndiche kutaura nevanhu vane zvese zvayo kuti yobhadhara sei pane kukanganirwa. Handifungi kuti kukanganirwa chinhu chakanaka nekuti Zimbabwe inyika iyo pachazvo yeZimbabwe inozoona senyika yakabudirira. Zimbabwe inyika ine zvitengeswa zvakawanda. Zimbabwe inyika ine vanhu vakafunda. Zimbabwe inyika ine maindastry. Zimbabwe inofanira kuzvimirira ibhadhara zvikwereti zvayo. Chaingatira ndine kunogara pasi nekuti kuti tobhadhara nemutoo upi kuti ikakamirwa zvikwereti zvayo handioni sechinhu chakanaka chose, nekuti zvinozoipa zita rakaipa kumberi uko kana yakuda zvekuzokwereta, nekuti vanenge vakuti nyika iyi yakambotadza kubhadhara chikwereti chikazoregererwa. Saka tikaipa mari zve inogona kuzotadza kubhadhara chikwereti saizvozvo.
Mukuru wekambani yePickford Management vaAlbert Mandizvidza vari parunare kuSouth Africa. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tine hurukuro nemukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria nezvemamiriro akaita zvinhu panyaya yekurima.
Iko zvino izvi nemvura yakanaya iri kunaya, varimi vazhinji vatanga kupinda muminda yavo. Kune vamwe vakanga vasati varima vaita yatinoti land preparation, nenyaya yekuti pasipati nyorovei vakugona kuti vachiinda kunorima. Vazhinji vevarimi vedu vari kukanganisika zvikuru nenyaya idzedza yatinoti draft power kuti vazokurimisa. tichitarisa pamusoro pematractor kana kuti vari vendima diku vachibetserwa nengombe. Kuri kuita dambudziko ikoko rokuti vamwe vanenge vasina zvikwatiso nezvishandiso zvakaita saizvozvo. Saka kumirirana nekurimirana nekuti zvose izvo zvichatorawo nguva. Uye mwaka wedu watinonokei katichitarisa manaira anotiita mvura. Mvura yatinonokei gore rino, asi izvi varimi vakanga vakaziviswa kuti ndo zvichange zvakaita mamiriro emwaka. Saka mafambiro azvo ndiwayo kuland preparation. Tingati isusu pane zvikuru zvekudzvara, takatarisa nyika yose, tinoona sekuti pari zvino taita 40-50% yekuti vanhu vanga vadyara. Ruzhinji ruchiri pakati pekutsvaka mbeu nekutsvaka mafertilizer apasi anga achishayikwa nembeu dzacho, zvichiitawo sedzinonetsa muzvitoro zvedu.
Yaamira sei nyaya yembeu iyi patakambotaura manga muchiti yainenge yanga ichiti dhurei?
Hongu, mutengo hausati wadzika zvachose, mutengo hausati wadzika. Chero zvazvo zviri pachena kuti marets ayawo anga achiitika epamusika wekunzoko anga ari kuenda achidzika. Asi mitengo, tingangoti in general mitengo haina kumbodzika kubva paya payakanga yokwira. Namafertilizer yezvino akutopfuura patakakurukura time yatakataura iya, taitaura zvema$47 yezvino tatopfuura pa$50 kune dzimwe nzvimbo nenyaya yekuti fertilizer yacho haisi kuwanikwa. Nhasi uno tatichiona imwe mbeu yakutanga kupinda pamaket dzakaita sedzana sitkoana pan dzakupindawo zvekare pamaket dzaitsvakwa dziya, asi mutengo uchiri mudenga zvikuru.
Totarisawo kuti iwo mwaka unoyu muri kutarisira kuti panga rimwewo chibage chakawanda zvakadii?
Mwaka unoyu waizotifambira zvakanaka dai zvinhu zvedu zvakaitwa nenguva uyewo dai mvura yacho yakanayawo zvaya nenguva, pasina zvekare matambudziko atiri kusangana nawo. Ndabva kutsanangura iko zvino taizoitirwa zvinani, asi tiri kutarisira kuti mastatistics ndingange ndisina zvangu iko zvino, asi tinotarisira kuti kunoita katidzikirei pane zvatakaita gore rakapera.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union vapo Zakaria vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Nhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Nhlanganya huye ndiri muWashington. Panguva apo nezuro pasi rose ranga riri kurangarira iro vanorarama neutachiwana weHIV AIDS. Pazuva reWorld AIDS Day iro rinorangarirwa gore rega rega musi wa 1 zvita, mumwe mudzimai anogara kuTexas muno muAmerica anoti iye ari kushanda nevechidiki vari munharaunda dzakasiyana siyana kuedza kuvabatsira kuti vaende kuchikoro uye vakwanisewo kuwana mishonga. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvirongwa zvavari kuita ndezvipi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Ndaitwa Molini Zivira. Ndakatanga community organization inonzi Orphans Guardian Angels mugore ra2010. Takashanda nevana kuchivi, kuzaka, Buhera, Rusape, Inyati Mine kuvabhadharira school fees, kuvapfekedza, vamwe wacho tivaendesa kunana chiremba, vamwe wacho vanga vari HIV positive, vamwe wacho vanga vasiri mucommunity iri right, so taivabatsira nemacommunity leaders nevamwe vabereki nemapurisa. Zvinoitika panherera zvakawanda, vamwe wacho nemabirth certificate chavo vanga vasina. Kwapera makore 7 tamumabhuku takuita welding, tida kutanga dressmaking. Also tinana pastor vatinoshanda navo vanobatsira vana. Tine macommunity leaders. Tinoda kukurudzira vanhu vari munzvimbo kunyanya kumarocation kwedu kunana Tafara kuti kana dai uri mukadzi wapasta, kana dai uri iri nebha yako uchiona kuti panexdo pako pane vana vasiri nyatseta upenyu wakanaka. Iwe just zvimwe zvino kupasadza kana ngo mutoro uchenda kuchecho ngo tande kuchecho kana kungo mutiwo waswera sei kana paine kuchunga kuti ari kurwadziwa bvunza kuti zviri kumbofamba sei saka basa redu rekuti tichichengeta nerari sire kungoti kubhadhara school fees kutoona kuti neutano wacho huripo here ari kuendera kunopiwa mapiritsi because nevamwe vatakatorasa vakashaika nekuti apa tapedza 4 years tichibhadhara school fees hatisi kuzova kuti mwana ane chirwere haasi kupiwa mapiritsi tozongonzwa kunzi mwana afa
Tisi makafunga kutanga sangano iri mama nyanyo batwa nei
Ini ndakakuro ndiri ndamusiri neresearch but ndakachengetwa na mbuya na sekuru. Mai vangu vangu vari muna ishando kuvarunga. Vanga vasina pekunichengeta. Anga ari muna asina murume. Sekuru vangu hanzvadzi yavo vakanditora, vakandichengeta kusvika ndisvike pakupedza high school. Ndakazosvika kuno kuAmerica. Ndasvika ndakaona kuti ndakanga ndichikwanisa kuti ndiye ndinobatsirawo nerera nevanoshupika. Ndakasenza ndikaendawo kuchikoro. Saka pari zvino ndakwanisa kutumidzira mari, chibhadharwa kutenga mabhuku, mainformo nemhuri yangu vasikana vangu vandino vaviri tinobatsirana saka achisini chandireta ndega ndine vamwe vandinoshanda navo mapasta ndine vamwe vanovolunteer vari mumaraini like yes, zvinoshanda nawelder munhu ari mumaraini anozivo zvaanoita akati aiwa ngatishandei tese sisi tobatsira vana zvo ndakapera ndakanzwa kuti mwana mumwe ari muwelding akatounza equipment yekuchikoro kwavo madeski akatoawelda kwadzosera zvakare kuchikoro saka kune nyaya dzakanaka dziri kubuda saka chandoda kukurudzira ndechekuti dambudziko renherera tinowanzofunga kuti zvinoda kuitwa nemunhu ane mari chete asi dzimwe nguva rudo sezvakaitwa nasekuru vangu vakanditora because zvazviri zvekumumusha dai varamwe vakangosiya vakati hakazviitirei asi vakanditora vakandichengeta ezvino izvi ndinovachengetawo nekuti ndakwanisa kuvachengeta saka ngatiitei kuti dambudziko risati rabuda vana vedu vasati vapinda mastreet isu semhuri unofanirwa kuziva kuti ko mwana wanhenga ari ku zvazofamba sei tobatsirana kuti vana vasapinde mumastreet mumastreet mune vana vari kubatwa chibharo vaine 6 years zvakawanda zviri kuitika zvekuti hazvipedzwe nemari asi zvinopedzwa nerudo saka mari tinoidawo kuti tibatsirwe but I think dambudziko riri mumastreet umu idambudziko rekuti munhu wese ngaave ari involved kana uri hambuya siura kana uchikwanisa kubikira bikira dzimwe dzenguva ngoda kutaurwa ne because inini pandaimbodzungwa kuchikoro ndakutofunga kuti ndakakura nguva yakanaka because ndakwanguru ezvino izvi pamwe ndaizongodega ndiende kumagrosa magrosa kuya ndakubatwa chibharo ndakupiwa chirwere saka ndingati mwana anochengetwa nevillage yese saka ngatibatsirane dambudziko iri harisi kuenda kumozambique ndere mumusha medu kumuzimbabwe hama dzedu ngatizei kuti dziri kuenda here kuchikoro sisi vakafirwa vana vari kuenda here kuchikoro kana muri muraini kana muri mumaneighbor dambudziko ririko harisi kupera zviri kutonyanya saka ndo zvatinoita uyezvewo tine dambudziko rekuti inini zvandinoita ndoita ndega nemhuri yangu zvakaoma
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya huye ndiri muWashington
Tinotenda Marvelous iko zvinotochikupai hurukuru yakaitwa naJonga Kandemiri muchirongwa Our Lives negamba renyika varugare gumbo nezviri kuitika munyika nenyaya yekupidigurwa kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro.
Danho rakanaka Jonga ndinofunga zvinhu zvinofanira kukudziwa nokuti tanga tava neproblem kuti hatichazivi kuti zvinhu zvedu zvakamira sei asi kubva wakaita mukuru uyu zvinoita sokuti zvakatipa kamwenje ndijana kuona kuti kwatinoenda ndokupi chiguru chiripo ndechekuti ivo vakaita izvozvo vecentral committee vakapasa resolution iyoyo havasati vanyanyisa kuclarifya kuti vanhu vanozoshanda sei nokuti toana mastatements ari kungobuda mamwe anotiyo vanhu ava vandirokuzvipa mapozishini kana nzvimbo mumusangano anda gaivi yokutiyo kwakadzi vanhu ngavadzoke saka ndichazivi kuti chaiko chaiko ndechiita asii chinodikama ipapo eclarification kuitira kuti vanhu vanoda kuuya kana vanoda kudzoka vadzoke uye kuti vazive kuti vanodzoka vakamira sei saka ndingangoti ndiyo problem iripo but zvino dzisika nokuti ndinoraso kuti hurumende itsai kana kuti mutungamiri mutsva uyu womusangano ari bhizi nokugadzira hurumende yake makurukota ake ehurumende yake Saguda ana nambo kuti ambe aidzo kuona kuti kumusangano kwakamirasi. But ingawo ndiyo problem iripo but haisiri problem yakanyaidza kukura. Ndokuga iproblem ikangofukanirwa kudzosera.
Toti mazo jekeserwa sezvamuri kutaura izvozvo vagumbo. Tingaona here muchizodzokera kuZANU PF?
Handivoni problem ingavapo nokuti zviripo zvachona ndozvokutika takanga tadziwa nomukuru kuti toda kumupadukira toda kumuitore yamasimba izvo zvadziri nhema dzapolitika kuti inhema kuti pajaya new president. Saka handivoni problem iripo asi kungoti toda kuti tihwisise hamudi kungoti mungoenda zvokuti munongozviposa musangano hazvisati zviri right. Itiriki tida kuti kuve neclarification kuti vanhu vagoziva zvokuita. Saka handivoni kuna maproblem akakura because ZANU yanga yagara iriyo musangano wedu for over 40 years and takangozokangaisika ipo pato patapa pa 2014 but zvisidei ndinofunga nokuinda kwenguva zvichagadzirika tinoda kuti takabira sei.
Kuuyawo iyo kushanduka kweutungamiri vagumbo ini makakutambirawo sei?
No, chinhu chakanaka zvikuru nokuti iyi vanhu vanga vatamburaka jonga vanhu vanga vatambura haikona kuti ungati zvinhu kungatongogei nyika vanhu vachingoti parali naparali unotukwa masoja anotukwa varume vakuru vanotukwa iye new president wedu Mnangagwa unongotukwa. So nyaya yedu yanga isati yakamira zvakanaka vanhu vanotambura mari mumabhenki hamuna kana kutumirira maqu but hakunesa munowana so and so. Saka zvinhu zvanga zvisati zvichakanaka munyika. Saka isuti takafara zvikuru kuti pakaita intervention yamasoja iyi yakaitika iyi.
Vagumbo munhu angagara achingonongedzwa muZANU PF kubvira munguva yehondo tainzwa vagumbo vachinzi vaida kupandukira utungamiri muna 2014 ndo zvimwe chete izvozvo. Vagumbo vangaregerera here vamugabe panyaya iyoyo?
Handidi kunyepa kuti ndingangoregerera nanike nokuti vamugabe vakatigwadza zvikuru. Upenyu hwedu hwakakangaishiwa zvikuru sana vamugabe. Hakusiri upenyu hwangu hwega but upenyu hwavanhu vazhinji muna 1977 kuna vakomana vakasungwa vachinzi vada kupandukira vamugabe. 1978 kuna vamwezve vakasungwa vakaita sesu tichipidzwa makomba. Iko zvino ukazouya futi namai Mujuru vanatsvangira vese vaivenzi vanopandukira va. Saka zvinhu zvinonetsa zvikuru. Saka hazvisiri izvi kuti mungokangamwira munhu. Zvinorema wena, zvinorwadza, asi kuti sehuman being unozonzwira mumwe munhu urombo uye semunhu wangaita saivo vamugabe kuti munhu wakura unongozvaotsitsi kuti redu kuda dzimanhambovo pakakangaisiwa but tinenge tisinganyaisi kufara. But human beings I think it is necessary kuti vanhu vakangamwirane. Zviri important kuti vanhu vakangamwirane. Saka ndingangoti hangu in short kwakakangaisiwa kuda let us say bygones be bygones totaridzira zvamangwana. Zviri important kwatiri zvipo zvamangwana ndozvatirikufunga kuti zviri important.
Aiwa tinotenda zvikuru jonga nekutipa chirongwa ichocho upenyu hwedu our lives. Vatereri sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Imwe nyanzvi munyadzi zvemutemo inoshora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekusatevera bumbiro remitemo renyika kunyangwe ivo vari gweta mukusarudza kwaakaita dare ravo remakurukota. Asi vakambosarudzwa kuva gurukota rezvemitemo vaChristopher Mutsvangwa vanotiwo hakuna zvakawanda zvachinja kwavari kunyangwe hazvo pave nechipangamazano kunyangwe hazvo vanzi vave chipangamazano muhofisi yavamunangagwa. Varimi vanoti kushaya zvekurimisa kuri kuvadzosera mumashure mukuti vagokohwa pakuru gore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti munenge minesu zvakare mangwana. anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokushaya mina ntungamiri Nkomo munaudze isindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mtwaga zomo te iskati half past 7. Olamukela emweni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 2 kumpalakazi 2017 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umcebisi kamongameli Mnangagwa umnumzana Chris Mtswangwa uthi uMnangagwa wazama ukubumba uhulumende womanyano lebandla leMDCT kodwa umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai wavimba limizamo ngoba esithi laye wayefuna isikhundla. Abazali lababalisi bathi bayathokoza ngokuxotshwa kobe ngumphathi ntambo wezemfundo yaphansi kuhulumende umnumzana Lazarus Lokora. Sixoxa njalo lencwethi kwezokulima kuhlelo lwezemaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umcebisi kamongameli Emerson Mnangagwa umnumzana Christopher Mutswangwa uthi uMnangagwa wazama ukubumba uhulumende womanyano lebandla leMDCT ngokukhetha abaphathi ntambo abangamalunga aleli bandla. Kodwa umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai wakwala lokhu esithi nxa engaphiwanga isikhundla wayengasoze akwamukele. UMutswangwa uveze lokhu ekhuluma labasekeli bezanu PF eChinoyi namuhla. Asenelisanga ukukhulumisana loTsvangirai kumbe iziphathamandla zebandla lakhe ngoba lolu daba ludaba esisanda kulwamukela. Abazali abanengi bathi bayajabula kakhulu ngokuxotshwa kobe ngumphathi ntambo wezemfundo yaphansi e-primary umnumzana Lazarus Lokora kuhulumende. Kubika uMavis Gama.
Umongameli Mnangagwa uguqule idale labaphathi ntambo bakahulumende wakhe waxotsha uLokora, yena obeselesikhathi eside esolwa ngababalisi kanye labazali. Embikweni awethule lamhle kuseni, umabhalane wedale labaphathi ntambo umnumzana Meshack Sibanda uthe umnumzana Paul Mavima, yena obengumsekeli kaLokora, nguye oseziphethe esidukwini. Abazali abakhulume lanomsakazo bathe uLokora ubesebulela imfundo yakuleli, ngakho bathi uxotsha wakhe yinto enhle kakhulu. Umnumzana Jenesane Intunga kwa ngomunye wabo.
Umbuzo ungaba khona, babekeleleni ekhonapha lapha abatsha ababuya bathola ukuthi bekumele etshintshwe? Kungasenani, imbali kaLokora ezwakala thina njengabazali ayicaci. Abanye bathi ule njongo ekuletha ukuthi ngekuya kwesikhathi kube lokunye ukukhonza eZimbabwe esingakujwayelanga, asithi kubi. Abanye bathi unje lalokho.
Untunga kwa uchaze uLokora njengomuntu olobuqholo njalo ongumntando wayethikiswa obengalaleli amacebo abanye abantu. Amazwi kaNtunga kwa agcizelelwe ngomunye njalo umzali umnumzana Trust TV.
Bembona ngani umuntu owade thaba adlulisa amalawulo lo. Ukuphuma kwakhe ukuthi ngithemba kuzabuyisela imfundo kusimo esisaziyo.
Uthililayo uthi bekuvele kuliphutha elikhulu ukuthi uLokora akhokhele ugatsha lwezemfundo.
Kuphumisa sobala ukuthi uMnangagwa njalo ulalelile ukukhala okwethu njengababalisi ukuthi uLokora lo kasimfuni esihlalweni sokuba ngumphathi ntambo wezemfundo.
UMnangagwa ukhiphe njalo obe ngumphathi ntambo wendaba zezisebenzi umnumzana Clever Nyathi wafaka unkosikazi Petronella Kagonye esikhundleni sakhe. Unyathi lomnumzana Christopher Mchangwa kanye lomnumzana Joshua Malinga sebengabacebisi bakamnangagwa. Umchangwa ube ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko ukhabhinethi eyethulwe ngumnangagwa ngolwesine. Kodwa wethule inguquko ngemva kokunanzelela ukuthi ubephule isisekelo sombuso ngokukhetha abantu abangayisiwo malunga edale lephalamende abalithumi ukuba ngabaphathintambo. Umthetho umvumela abahlali kuphela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumenzi Sigama.
Sixhume njalo isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Vusumuzi Mahlangu.
Thina njengenhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe siyawamukela lokho, njalo sikubona kuyinto enhle ezadala ukuthi-ke imfundo yeZimbabwe ithuthuke ngendlela ebiyo yona ekadeni kungakangeni udokora, ngoba nanzelela ukuthi umnumzana udokora lokhu abesekwenza besekuyikudiliva nje konke okwakhiweyo kusela ilizwe leli lithatha izibuso kuzekuwe namhlanje. Ngoba nanzelela ukuthi-ke ngecurriculum le entsha ube sevele-ke esedeliva njalo ebandezela ababalisi, njalo edala ukuthi kube lokukhonona kakhulu ebazalini nakubabalisi.
Kuyini okulethwe ngudokora elikhangelela ukuthi umphathintambo omutsha uPaul Mavima akwesule?
Ye, okokuqala esikhangelele ukuthi kwenzakale ukuthi-ke ngemva kokubalwa kwe-curriculum entsha lezi esikhangelele ukuthi-ke kuzabizwa abantu ikakhulu labo esibabiza abaphatheke kakhulu kwezemfundo ukuthi-ke kuboniswane ukuthi-ke i-curriculum le inga kwa njani ebantwini. Njalo siyananzelela ukuthi-ke ku-curriculum lapho okunye futhi okunye kuguquke yindlela okusekube sekufundiswa ngayo.
Ubaba uMavima eqala nje umsebenzi, kuyini elifuna aqale ngakho ukukulungisisa ukuze izinga lemfundo liphakame?
Ikuningi kakhulu okumele kwenzakale, ikakhulu kubanga labantwana abase-primary. Yathola ukuthi-ke abantwana sebenikwe ama-subjects abamaningi. Ngikhuluma nje kathesi bakhona abanye abantwana akompo abathi nxa kunje kwangcono bona bayekele isikolo ngenxa yokuthi-ke kuningi osokumele kwenzakale laphana osokudala ukuthi-ke kukhangeleke imfundo iyinto enzima kakhulu engenelisekiyo. Ngoba siyananzelela ukuthi-ke lokhu abakubiza ngokuthi ngama-task kuzifundo lezi kuningi kakhulu ongangokuthi umntwana wenza i-project or i-dissertation kuyo yonke i-subject ayenzayo. Okungenzakaliyo sibisi lo muntu owenza i-degree kumbe ofunda eziphezulu e-masters akenzi ama-project amabili kumbe amathathu, wenza i-project ibenye kuphela.
Ukuthuthukisa impilo yenu njengababalisi kuyini elingathanda ukubona kusenziwa nguMavima?
Ye, okokuqala sizafuna ukuthi uMavima akhangelisise udaba lwe-Teaching Professions Council. Udaba lwe-Teaching Professions Council oliyilo esikhangelele ukuthi luncedise kakhulu ekuthuthukiseni impilo yombalisi emsebenzini. Udokora beseluthethe walufaka ekhwapheni walwenzulwane. Lokhu siyakusola kakhulu ngoba uhlelo lolu likhangelele ukuthi luhlanganise ama-stakeholders. Kumele luhlanganise abezemfundo, kumele luhlanganise abaqhathi uhulumende, kumele luhlanganise lezisebenzi ama-union le-industry. Babe yibo abantu abaphathekayo kulokhu uthi-ke kwenzweni njalo lukhutshwe njani. Kodwa ebese sikubona lapha ukuthi-ke udokora beseluthethe walwenzulwakhe walufaka ekhwapheni engani ngolomzwakhe ayo lwesizwe.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamasiko esintu kwele Botswana iSibanye Cultural Society iza kuba lomcimbi wokunanza abadlali benguqu abagoqela uPeter Ndlovu eGaborone kusasa. Nyakenye inhlanganiso le iqale ukunanza imisebenzi yabantu abaphuma ikakhulu emaNdebeleni. Kubika uMartin Ngwenya.
Umphathintambo wenhlanganiso yesimunye umnumzana Sifiso Chuma uthi lonyaka babone kuqondile ukuhlonipha umdlali wolodumo uPeter Ndlovu labanye bakhe adlala labo uqembu leHighlanders uPeter Captain Oxonkomo kanye loDouglas British Mloyi. UJuma uthi leli lilanga lokunanza amasiko esintu lapho kuzadliwa ukudla kwesintu. Uthi induna umhlanhla yamangwendiweni wendaba zinduna uzabe engumhloni jwa kulo mcimbi.
Douglas Mloyi, British Peter Nkomo Okso, sikhangelele lo Peter Ndlovu. Lawa ngama-guest esikhangelele ukuba ona. It's actually our culture sesidecide ukuthi every year sithi appreciate abantu bakithi asebebele contribution ku-society. Khulu nje sizama nje ukuthi sikhulise amasiko akithi njalo ne-identity nje abantwana lathi siselizweni elingasiwo singathi lose focus ngokuba semzini.
Omunye weZimbabwe kwele Botswana umnumzana Stanley Ncube njalo engumlandeli weqembu leHighlanders uthi uqondile uthi inhlanganiso ezifana nesibanye ziphe inhlonipho labo abafake isigaba semandebeleni ezingeni eliphezulu.
Siyajabula ukuthokozelela amaqhawethu nxa ehlonitshwa ngaleyi ndlela. As a country sibonangani we are not doing enough kodwa iregion nxa ibahlonipha ibanika i-recognition enje siyajabula kakhulu.
Nyakenye isibanye iphe inhlonipho kumadinda Ndlovu uLawrence Phiri kanye lowezembali umnumzana Phathisa Nyathi. UJuma uthi njengenhlanganiso bakhangele okwenzakala ekhaya belethemba lokuthi isimo sizantshintsha njalo ukuthi bangancedisana njani ukuthi baqale amabhizimusi angabaphathisa ekhaya. Inhlanganiso yesibanye iyanceda amalunga alahlekelwe isihlobo kumbe kukhona oswele imali yokuyangcwaba isihlobo ekhaya. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Zabron kwele Botswana.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampa bafuke mbula
kuhlelo lwezemaphandleni namuhla selomlimisi umnumzana Amandla Nkomo njalo sixoxa ngokulima njengoba sokuqalisile nje. Ngiyakwamukela kuhlelo Nkomo.
Ngiyabonga kakhulu mfowethu.
Vaphakathi kokulima abadala ungabaxwayisa uthi
abantu abaningi kathesi ngithemba izulu seline okweneleyo ukuthi balime njalo baqala ukuhlanyela. Kodwa into eqakatheke kakhulu ukuthi abantu bananzelele ukuthi izilimo zabo lezo sezimilile zingakanani. Ngoba sithi thina kubalulekile ukuthi abantu bafake umvundiso ku-fertilizer ngendlela efaneleyo. Nxa uhlanyela abantu abenelisayo sithi kabafake u-compound D behlanyele befake u-compound D and then nxa kuyikuthi umumbu kumbe even amabele esefika kumbe edolo ubude siyasithi thina abantu befake i-ammonium nitrate yakuqala. Kube sesithi ke nxa mebe umumbu usufike eqolo kumbe ususendlula eqolo usulande emahlombe befake i-ammonium nitrate yesibili ngoba yeza nceda ukuthi nxa umumbu usutshakaza ube lokudla okweneleyo. Ngithemba ukuthi abanye njalo isikhathi sokuthi sebeqala ukuthi bayahlakula ngoba xa izulu lonke lisina kakhulu kuba lohlupho lokhula. So kubalulekile kumbe kuqakathekile ukuthi abantu bananzelele ukuthi ukhula ababuvumele ukuthi bugcine busehlula amabele. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi abantu bengayekethisi ukuhlakula ngalesi sikhathi.
Kanti imvundiso akufakwa kanye kuphela nxa uqalisa ukulima laphana, ifakwa ibeningi ngezitage ngamahlandla.
Ye, kunjengomntwana omncane ukuthi nxa esanda kuzala ngithi kufanele amunye kunina. So-ke kubalulekile nje kuqakathekile ukuthi intanga yakho uthi vele uyifaka phansi ithole u-compound D. Then njengomntwana ukuthi nxa esengani uyakhula uqalise ukudlisa iporridge nalakho kunjalo. Isilimo sakho siba lezidingo ezehlukeneyo nxa sisakhula. Ngakho-ke i-fertilizer asixwayisi abantu ukuthi uyifake kanye kuphela. Kufanele uyifake ulandelela ukuthi izilimo zakho sezikhule ngakanani.
Kodwa umquba ufakwa kanye ngithi ngijayele kithi ngale sivame ukufaka umquba siyawufaka nje laphana sesizalima sokuphelile kunjalo.
Ye, yeah, ngawufaka umquba kuliqiniso lokho. Umquba ngesikhiwa sithi uyi-slow release fertilizer. Esikutshoyo lapho ukuthi ungawufaka umquba uyabuloku usenza umsebenzi wawo kancane kancane ngokuya kwekhathi. Ngakho-ke ufaka kanye ngokuzasebenza izilimo zakho zize zivuthwe.
zikhona izilimo ongakhuthaza abalimi ukuthi baziqhakathekise?
Thina siyasithi nje ukuthi njengabadala kwesinye isikhathi abalandeli izixwayiso zabalimisi. Kule ndawo lapho esixwayiso ukuthi abantu bahlanyele umumbu ikakhulu, zindawo lezi ezithola izulu elinenge ezifana nalezi zasenkabazi usiyemashonaland. Bona bangahlanyela umumbu lo esingathi othatha isikhathi eside sokuvuthwa ngoba uzathola amanzi isikhathi eside izulu lina kakhulu. Kuthi-ke kwelakithi emaNdebeleni nxa umuntu ezahlanyela umumbu isixwayiso sethu ukuthi akhangele inhlanyelo athengele esiyibiza sithi i-short season variety. Kodwa siyaxwayisa kakhulu ukuthi nxa kusenza abantu bahlanyele amabele lonyawuthi, ngoba mina loke ngaba ngakenza-ke ngithole umnyaka lapho abantu abehlule kokuvuna khona inyawuthi kumbe amabele.
Hayi, siyabonga baba uNkomo Beka, kukuhle ukuba lawe kuhlelo. Sile themba bazwile njalo bafundile okuningi abadala.
Hayi, nami ngiyabonga mfowethu, sithi phambili ngokulima.
Lolove kuluhlelo lwezemaphandleni silomlimisi umnumzana Mandla Nkomo.
Ngukama
namle
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 namshishi
namle la namba wafowembula.
Lizizwile izixwayiso zikamlimisi akuvukwe madoda kuyelinywa. Amalunga edalele parliament uxolo sihlobo zami ngolwesine sibele nkulumo mpikiswano khonapha esigoldwenise Studio 7 Voice of America sixoxa ngelakusasa leZimbabwe. UGibbs Dube uyalandisa ngokwenzakeleyo.
Lokhu kwethulwe kungxoxo mpikiswano eqoqwe ngumsakazo we-VOA Studio 7 eWashington DC ngolwesine obuhlolisisa okumele kwenziwe eZimbabwe lapho sokulohulumende omutsha okhokhelwa ngumnangagwa. Abahlonitshwa abakhulume emhlanganweni lo babalisa unkosikazi Arikana Chiwombori Kwawo obemele inhlanganiso ye-African Union, umnumzana Frank Guni webandla leZANU-PF, unkosazana Rutendo Mutsamiri wenhlanganiso ye-Women to Watch Network kanye lomnumzana Dan Moyo webandla le-MTCT. UChiwombori Kwawo utshele umhlangano lo ukuthi umnangagwa kufanele ukuthi abuse njengoba elembali enhle okumangalisayo kwezombusazwe. Uphinde wathi amabandla aphikisa elibusayo alakho umsusa esikhundleni nxa ekhonona loba nje engani amagqamugqamu.
Opposition in Zimbabwe, it is healthy for our democracy. So it is disappointing when we see what could have been a very effective Zimbabwean opposition just not getting itself together.
Kulungile ukuthi kube lamabandla aphikisayo eZimbabwe ukwenzela ukuthi ilizwe libe lozibusi ogcweleyo. Kodwa kuyadanisa ukuthi abaphikisa ibandla elibusayo kabenzi kahle. Siyasekela uhulumende weZimbabwe.
Umnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo webandla le-MTCT kwele Melika, uthe ibandla elibusayo likhuluma kakhulu lingenzeli uZulu akufunayo. Konke lokhu sijayele ukukhuluma ngakho emhlanganweni onje. Ibandla leZANU-PF lijayele ukubuya lapha lithi lizakwenza lokhu lalokhuyana ligcine lingenzanga lutho. Lichitha isikhathi sethu lapha ibandla leli. UGuni obekhanya esekelwa kakhulu ngunkosikazi Chiwombori Kwawo uphinde wathinta udaba lwekukhulawundi oluhlupha abantu bemathebelelendi lenkabazwe.
The question of what happened in the 80s during the Kukulawundi period is going to be addressed within the appropriate forum.
Ukwenzakala ngesikhathi sombhuqazo weKukulawundi kuzalungiswa ngendlela efaneleyo kumandla leZANU-PF. Okhulume umhlangano lo usuphelile unkosikazi Sibongile Sibanda uthe udaba leKukulawundi kumele lulungiswe ngesiphangiphangi umnumzana Mnangagwa.
Kufanele axolise abantu bamathebelelen they suffered. Ama families lost their loved ones. That is not a light matter. Isingeke siphunguke ukukhohlwa overnight ngoba kwenzakala.
Uphinde wathi okwenzakala eZimbabwe okwamanje kungikhumbuza isikhathi ilizwe lithola uzibuse ngo-1980. Unkosikazi Mutsamiri ukhuthaze uhulumende kaMnangagwa ukuthi ahloniphe abasakhulayo ngoba bebekhangelelwa phansi nguhulumende kaMnumzana Robert Mugabe. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingo Kip Stube. Linjani mahlabe Zulu, linjani Zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m. 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 Nidam Wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook kukhasi lethu le VOA Ndebele.
Isikhathi 10 minutes to 8 o'clock untamba malongo umsakazo wenu umsakazo we studio 7 olethulela izindaba ezimqotho ngeZimbabwe ebinga linjani sihlobo zami lijona njani mberengwa efilabusi kogodlwa yomnyama insiza kezi ebait bridge linjani harare binga linjani kona ngapho sihlobo zami kuyalinywa yini kunjani ukuchisa izulu lona liminjani echolocho gwanda nitswile buyani eplum tree kutitshi kumajinge kunopemano kamadlambuzi kamangubo kubuhle kumalopa kunabo basekulumunjani linjani sihlobo zami sigqiba ke uhlelo lamhlanje sihamba ngomasikandi emini lekuseni sibe silidlalela nje ingoma ezichiyachiyeneyo kadesi ngithe ngilidlaleleke omasikandi ngoba silabo omasikandi eZimbabwe abafana bekhaya abadlala umculo mpela owezinga laphezulu ngozinja siyamluma lo uthi yena ithuna lami bakhona abasilobele incwadi njengokukhuthaza kwethu ngiphethe ingoma incwadi evela kuSmile uMoreno Ncube uthi yena ngiyakubingelela msakazi ngibingelela imuli yakomoremi ePlumtree empandeni ingoma uShongwe loba yipi Ncube ekaShongwe angiphathanga kodwa ngiyathembisa ngizokudingela yona kunsukwana ezizayo kungaba kusasa phambi kwakusasa kodwa ngizosigcina leso sithembiso amahlola nyama enkundleni yingoma eshisayo ngumratha ingoma kasisa senkosi ingoma ayishaya ehaya iqembu leHighlanders esikamagebhu laphela lanxazi idliwa ziphose zarelegethwa lo nyaka kodwa sithi phambili ngebhozo ibhozo ngenkani sisa senkozi yahlabela ke kamnandi lapho ingoma ayishayela ezika magephula iqembu le Highlanders. Incwadi ke ngingene emgodla godleni mbona ukuthi mphethe ekabani ukhoselihle emumbiba uthi yena ngiqale ngokubingelela kuwe msakazi ngibingelele ubaba ongizalayo uSimanga osebenzela ewange kodwa sibuya endimimbili elupane nomama unaka courage lokhulu uMadwala ngiyabonga lati siyabonga mlaleli khoselihle ema Mbiva sigcine ngencwadi kankunzi encane sicela umhlongo uthi yena umhlongo enhle imini gini bazakazi ngiqala ngokubulisa lina lonke bese ngijolojo emabhanda ngibulise umama nabo bonke abasekhaya komhlongo yimi isicelo sikama ingoma alendoda noma yipi kusithi elitsha ngiyabonga siyabonga mlaleli ngizosigcina njalo leso sithembiso ngizakudingela yena uAllen kodwa okwamanje sithi phambili labo masigandi
Vesta music ya goboza Chase marabina ngas Nyobo ngangtini Njimu kwa barati nyongo loza Kuga sasa Kuga sasa Kuga sasa Wasa daso Saunya miya mako Saunya miya belu Saunya miya masu Saunya miya Tagati, Vela Lakati, Saturus Putem Negat, Rapsang and Goma Kutuling a Maleri Kukatarum Yaga Wonke, Yamachananda Sonke, Vachapodila Kurila Boko Salubusum Pulu, Kunin and Glintile, Wasa, Santa Pilisabusi, Yamangla Tila Matopasana Menam Supergid, Sabangu and Saint Wang Tatelu Mamma Sam Tanda, Niki, who's over friends of Yanda, Superbans Puloga Peta Danga Pash, Yakadanga.
Ukwaba rati eshaya umrata ingoma yakhe tabela ke kamnandi lapha esihle bune kudlala telakhe elitsha bakwethu isikhathi kasisavumi ukubana siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili umcebisi kamongameli mnangagwa mnumzana Christopher Mtsangwa uthi Utsangirai nguye owavimba ukubunjwa kukahulumende womanyano. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili inkomo. Asihlanganeni kusasa ngowafast 6.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngowafast 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.